maita basa vakanyimirina asi muri yekwaMagaita iri kupembera upenyu hwadokta Alex Magaita. Isise bato tasangana navo kucelebrate this important day nekuti vaMagaita vanga vachizikanwa nemukurumbira ekukontribhuta kunyaya dzekudzidzo, in particular munyaya yekonsumtion munyika nenyaya yekugadzirwa kufamba kwakaita office of the prime minister mumazuva edu egovernment of national unity. Saka tinovatendera, tinovacelebrata for his contribution. Ndosaka tichifamba nemhuri kucelebrata this important day, asi zvakakosha nezvekuti isu sebato tichaita also kupembera kuhombe tichisangana nevamwe vakasangana neMagaita maacademic, tichishanda nevamwe vesivhisikitati, tichishanda nevamwe vari mudiaspora kuti tiite a big celebration of the life yadr Alex Magaita.
Chii chikuru chamungati vana vezimbabwe vangarangarira nacho vaMagaita pazuva ranhasi?
Chinhu chekutanga ndekuti vaMagaita vairatidza rudo kuti zvemapati hazvifani kutipesanisa. Ungave uri weArsenal, uri weManchester, asi tese tiri vanhu. Ndosaka muchiona aitaura nyaya yekuti vanga patirwana vaedzimwe vasati vashayikwa nerugare. VaMagaita vakataura kuti nyaya iyi yekuti munhu anorwara haisi nyaya inofanira kucelebrata, asi inofanira kutitema Zimbabweans tiite wish well for those who are not feeling well. Airatidza rudo kuti zvemapati hazvifani kutipesanisa sevanhu veruzhinji rezimbabwe. Ungave uri wezanu, uri wetikuti kana mavambo kuchiledhoni, at the end of the day tese tiri vana vezimbabwe. Masabhuku, machief haasi ebato, mapurisa haasi ebato, ndeenyika. Nekuti tese kana wakomerwa mhosva unoda mapurisa akuetera, hazvina basa uri tiri zanu kana tikuti. Saka zvinhu zvese ndozvatinofunga kuti vanhu vemuzimbabwe vangarangarira vaMagaita vachicelebrata his contribution to humanity, kuti tinofanira kubatana tishande tese semazimbabweni.